HK and the Philip Poji from Bawegani.
Scenario!
But you could have got it to the Kujande Gani. I'm star.
Nita Funga Mush and I sell up Nati. And if you says I need, no more kutamba nevamwe.
Nakuti kapu yandi non wira ndi de kuti vamwe vanu vanwe.
Bebindi no murambiza kutamba nevamwe.
That's why ndi chigara ndakamutinya ndakamuviga samwe.
Ndiri mchengeri mukuru, mukuru. Mchengeri mukuru, mukuru. Mchengeri mukuru, mukuru. Mchengeri mukuru, mukuru.
Nakupinda foni andirega urukupi baby. Wakana ngakupi urukupi baby. Nisha ire video ko I miss you know. Ayumi wale bi. Pauri nkito isa boda panenge jezi. Anungu daguri cross anumbu demezi. I'm taking care of what is mine. Nyazi andina anasati nda pete race. Choro mkati ndakachikiswa. Nino itiswa nto tijiswa. Pari andi digubiswa. Jamu no daura juno diletwa.
Ndiri mchengeri mukuru, mukuru. Mchengeri mukuru, mukuru. Mchengeri mukuru, mukuru. Mchengeri mukuru, mukuru.
Ayu wena ndidise kushea. Saka wangu ndotokara ndakatea. Attention ndakapea. Vano kujikira pata undofea. Saka wangu ndotokara ndina yeka full time. Ndinoto mira mira iwe big time. Zangu ini asina break time. Wese adanga sike iri wrong time. Kana asipopa ndiri video call. Ndakato bana mamis call. Ndika swero ndakutanga para seti mall. Ndako burirwa baby na Sean Paul. Ndiri chiname naye naye. Kwese kwaenda ndoenda naye. Hakata kuna wanu daseni. Kufapa kadaro anasororo neni.
Baby ndino murambiza kutamba nevamwe.
Nakuti kapu ya ndino nwira ndide kuti vamwe vanu vanwe.
Baby ndino murambiza kutamba nevamwe.
That's why ndi chikara ndakamutinya ndakamuviga samwe.
Ndiri mchengeri mukuru, mukuru. Mchengeri mukuru, mukuru. Mchengeri mukuru, mukuru. Mchengeri mukuru, mukuru.
Hey yo doctor. Munano enda shift. Whoa. Hey yo ski.
Scenario.
Large village. Well, now say it's a sniper stand, the emperor, the sharp shooting soldier, and the superstar.